Vagari ava vari munzvimbo dzinosanganisira Chivenje, Mudzimu, Doro, Kazangarare nedzimwe dzemudunhu iri. Vagari ava vanoti kuti munhu anyorwe mubhuku rekupiwa mbeu nefotereza anomanikidzwa kunyorwa mubhuku rebato rezanupf remusero maanogara. Mumwe mugari wekudoro asina kuda kuzivikanwa nezita asi ari sabhuku anoti vagari venzvimbo yake vari kuteshidzirwa vachinzi vachatsakatika kana nguva yasvika iyo isiri kutaurwa nenhengo dzavanoti dzebato rezanupf.
Munhu wese asiri kutriplec haasi kuwana chipfumbudzo, uyezve tichatora vanhu usiku vetriplec vese. Hanzi hatisi kunyora vanhu vetriplec. Muso triplec wese haasi kuwanapo. Vanhu vari kushaya, vanhu vane fiya. Uyezve nechikwata chekufamba chitaura kuti totora vanhu usiku, vanhu vane fiya. Vanhu vane fiya.
Sabhuku ava vanoti vagari vakawanda vari kugara vachitya nekuswedera kuri kuita nguva yesarudzo sezvo vakamboona mhirizhonga yakaitika musarudzo dzemuna 2008.
Especially zvavana kuti vanhu tisi tenga tiri mapillars etriplec kao tinodawo protection, nekuti kana tawana maintimidations yakatai kuzotora sikuwa tinowanawo patinoenda patinonga tichitaura nhau dzedu dzichitambirwa tochengetedzwa. Kasi kana kufamba kwakutochisa kaungoenda pamashops autongobva pamashops pamwe neimwe nzira pamwe autobva utsvaka mumwe munhu anokuperekedza pakutochisa.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari wekwamudzimu vatinashe gara ririmo vanoti nhengo dzebato rezanupf dziri kunetsa munzvimbo mavo dziri kutungamirirwa navafurango nyambakuwa avo vakambopika jere nenyaya dzemhirizhonga.
Kune gurupu rakatrainwa kugweru rinonzi FAZ rina chairman warina anonzi Ndambakuwa. Saka Ndambakuwa anetsa munhu tingangoti paward panenge pane munhu akamirira FAZ. Saka munhu iyoyo anenge achinyora kuti vetriplec ndivapi, maopposition ndihapi, vanenge vachichidzira vanhu. Ivavo ndovari kutofamba vachitoti tiri kuuraya. Ivavo ndovari kufamba vachiti hatisi kuzokupa chokudya, hatisi kuzokupa zvakare mbeu dzepfumbudzi.
Asi vaNdambakuwa vanoti kunyange vaimbove shasha yezvibhakera havachisina simba rekurwa uye havanei nevanhu vebato rinopikisa.
Hapana ari kumbavhundutsirwa, hapana anogotaurwa, ende isu hatiunganidzi vanhu voone information. Ndandorova maoko, ndorova nyange ukasvika pandei ndiri zveko pano pandigere pana. Ukangouya uchida kumboexercise asi handinobva ngari bhozi, handinamboita ripoti kumapurisa ekumhangarandarohwa.
Panyaya yekupiwa kwembeu nefotereza, vaNdambakuwa vanoti nhengo dzebato retriplec ngadzikanganwe kuti dzinowana zvikwanisiro zvepfumvudza kubva kuhurumende zanupf, nekuti mombe haiyamwise mwana wedhongi.
ZANUPF president vamunangagwa ED executives vakasarudzwa nezanupf, havana kuvhotegwa neCCC patitika. Saka ka zvinhu zvinoitwa nemukuru yeuya ari kuita zvinhu zvezanupf, haana zvimwe zvinhu zvaari kuita mukuru yeuya is banned by the structures of the party and the constitution of the party. Avo kana vachida ngavatengera nepetrazi mvura to iri kungonaye, ngavatengera kana dziri pfumbudza dziri kupfumbudzira mashizha, ngavateme pfumbudza vaise pasi varime. Kana zviri zvezanupf zvongoita kuvanhu, hameno imi kwenyu mune madhongi nemombe, hameno iwe pamwamwe indogara kumusha kwangu kune madhongi nemombe. Dhongi rinomwa pamombe here kana kuti mombe inomwa padhongi?
Asi mutauri webato rezanupf mudunhu remashonaland west vaNigel Murambiwa vanoti pfumbudza chirongwa chehurumende chinotungamirwa nebazi rezvekurima kwete nebato rezanupf. Studio 7 aenda kukwanisa kunzwa kugurukota rezvekurima vaAntius Jongwe Masuka, sezvo tisina kukwanisa kuvabata panguva yataenda pamhepo. Chirongwa chehurumende chepfumbudza chinowanisa vagari mbeu nefotereza kuitira kuti varime senzira yekupedza nzara munyika. Vanhu vakawanda vanoti mbeu nefotereza yechirongwa chepfumbudza zvinhu zviri kupiwa nhengo dzebato rezanupf chete, asi zanupf inogara ichiramba mashoko aya. Zviri kuitika kumashonaland west zvinonziwo zviri kuitika mumatunhu akawanda munyika. Chirongwa chepfumbudza chakaparurwa zviri pamutemo mumwaka wekurima muna 2020 senzira yekubatsira varimi veminda midiki kuitira kuti vawane chikafu. Mumwaka wekurima gore rino chirongwa ichi chakabatsira misha inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.